Maybe so far, kukati wana wangani wa maiwa, kukati ziki 85%. Wale wana wana pasi makore 5 years. Pale hizi urumende, ili ku, kukati kukati mungu, ramping up effort, kuti, tuinuko urumende eligible, kukati malfone na kukati kukati Manicaland, earlier this year. And then government, yeah, it's a moving roll out the national illegal immunization program targeting 95% of all children at the age of 5 in order to attain the limit. And then Paris, you know, you have to include it, say, so the vaccination, yeah, it's a place that we have to market the facilities out of the prison, but it's something that we have to reach areas. All below the age of 5, the vaccinated, irrespective of their vaccine status. Saga and all Chimiro Chiripo, Saga and Yanagazo, Tita or Blessing to Pi, Sagaita campaign, maybe in August, year 20 to 10 September. It's a pair. But the other number of the Ramberi, I think that this is the meeting of one, give us nothing, and only Vagabaiva.
Pane vamwe vaimboramba nekuda kwemakereke avanopinda nezvimwe zvakadaro daro bazi rezveutano rikati rinogona kuzodaidza mapurisa. Pane pamakasvika here padambudziko rekuti makada kubatsirwa nemapurisa kana kuti vanhu vari kunzwisisa zvichiteerawo kushambadzira kwamuri kuita?
Hatina kumbenge takatora danho rekuzoenda kumapurisa nekuti chatakakwanisa kuita ndo yekuti government yakaita reach out to my religious leaders. Avo vanga vasinganyanyotenda zvekuti vanhu vabayiwe. Saka naizvozvo newo nekuzivisa yatingati public awareness kune munhu wese. Zvichireva kuti haisingori bazi reutano kurirwa kwevana chete. Munhu wese anosungirwa kunge achiita public awareness. Anofanira kuzivisa kuti mwana anofanira kudii, anofanira kubayiwa. Zvichireva kuti hurumende inoti hakuna mwana anofanira kufa. Kana tichireva kuti macommunity engagement, tikureva madzishe, tikureva mapoliticians, tikurevawo masabhuku, tikurevawo machurch leaders, tikurevawo nevanhu vose vose vari mumatunhu ese kuti vaparadzire shoko irori. Nekuti haisindori ministers vose inofanira kutaura zvinhu izvi. Kati nyika yose kuti upenyu hwevana huchengetedzwe. Tichiti hakuna mwana nocha zvidhai of measles.
Saka sebazi rezveutano mungati here chirwere ichi chakusvika pekuti chinganzi chakukwanisa kuti chisarambe chichipararira kana kuti nechirungu mungati chakuita here under control?
Nezvinoreva chirwere pachakatanga mhene kuti kuma 1963 here handiti. And it was conquered. After the outbreak, there was a way to round the world and the Nizaka Kundwa. Sagana is also a new effort, Yakubayavana, Nokuru Zira, Nokuzi Zavan. So, Yakubayavana, Sopera,